anotaura akamirira zifa vatoritani gwesera vati vatambi ava vagariswa pavo vega kuchiteedzwa mitemo ye World Health Organization inoenderana nechirwere cheCOVID-19. Vagwesera vati vazivisa veConfederation of African Football pamwe neve Sports and Recreation Commission nezvedambudziko ravasangana naro.
Vesangano reZimbabwe Football Association noda kuzivisai kuti takaita matest emaplayers avo vari kugadzirira mutambo wemachan finals nezuro musi wa28 December pano paHarare. Zvichibvira avo maplayers anga abva kuChristmas, takaita mboto aenda kuChristmas, saka pavakadzoka takavaita matest ecoronavirus takaona kuti maplayers aya 9 akabatwa necorona. Nenyaya yekuti corona chirwere chinorwadza ende chirwere chinotyisa, takatevera zvinotaurwa neWorld Health Organization kuti tipinze maplayers aya muquarantine. Takabva tavazivisa tikati vanofanira kuzivisa mhuri dzavo nevavo vavakasangana navo vatinoti pachiri kumacontacts kuti vasangana nechirwere ichi. Takazivisawo hurumende, takazivisa through SRC, tikazivisawo City Health Department kuti ndo dambudziko ratasangana naro. Tikabva tazivisawo weConfederation of African Football, CAF, ava vari kuorganiza tournament iyi kuti ndo dambudziko ratasangana naro. Tichazokuzivisai mu
vagwesera vati vatambi ava vakumbirwa kuti vazivise hama dzavo neavo vavakasangana navo kuti vaongororwe kuti havanawo here kubatwa neutachiona uhu. Chikwata cheZimbabwe chiri mukamba ichi chiri kugadzirira makundano eAfrica Nations Championship kana kuti CHAN ayo ari kutanga musi wa16 ndira achipera musi wa7 kukadzi muCameroon. Vagwesera vati zifa yabvumisa gadziriro yechikwata ichi yakamirira kunzwa kuna vana mazvikokota vezveutano kuti vofambisa sei zvinhu zvavo. Kumakundano eChan, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neCameroon, Burkina Faso neMali. Kubvira muna 2009 apo makundano aya akavambwa, Zimbabwe haisati yambopinda munharaunda yechipiri. Makundano eChan anokwikwidzwa nevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika mavo chete. Chikwata cheZimbabwe chiri kufanira kusimuka musi wa10 ndira chakananga kuCameroon kumakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.